mhaitabasa yedri muroton row court panga pachiapia honorable scala pavapiwa mhosva idzva yekuti vakaita obstruct the course of justice.
Vasiziva, imi sesangano matambirana sei nezvabuda mumatare izvi?
Tiri kuona kuti ZANU-PF iri kuenda mberi nekuabhuza macourts ichida kudinaya vanhu vedu their freedom. The objective and intention iri yekuti vadzivirire vanhu kufambisa nyaya yeshanduko, asi kwese kwatiri kufamba navasikala mavanza vachitaura vari mudare remagistrate court kuti tinoenda mberi, nekuti ndo zvinoitika mustruggle. Vanhu vanosangana nezvino vatiri kusangana nazvo. Vana Mandela vakagara ma40 years vari mujere. Ndo zvinoitika, vamugave vaisunga vanhu, asi nhasi havasisipo nekuti zvinoitika. These are the trials and tribulations of our struggle. Tiri kutarisira kuti vasikara vachabhewa bhewu nehigh court patiri kudzokera mutare rehigh court, asi tinoenda mberi nekuti tinofanira kuti nyika iwane rusununguko. Ndo kuti tiite free all political prisoners, nekuti hatigoni kuramba takamira zvinhu zvichiitika nemaitiko ari kuitika munyika.
Tingadawo kuziva kuti mava kuronga zvipi kubva iko zvino muchienda mberi pamusoro penyaya iyi.
Tichatora chinhano chekuratidzira, nekuti tiri kuona kuti ZANU-PF haisida kumira kugadzisa nyaya yemareforms nekuabhiza kwemutemo. Tichaenda mberi kutaura neshamwari dzedu, vadyidzani vedu muno muAfrica nemusadic. Tichaenda kuSouthern African Development Committee kusadic tichitaurirana nevakuru vesadic kuti vanzwisise nyaya dziri kuitika munyika. Tichaenda futi kuAddis Ababa Ethiopia kuti garise nyaya yedu neAfrican Union, nekuti tiri kuona kuti dhimandi remhirizhonga rezanu raakuda kupinda munyika yese. Muri kuziva kuti kubhohwera kwangu nana Epumo Chidziva, ZANU yada kubata vanhu vedu nekuda kushungurudza vanhu vedu. Asi vanhu ngumaruwa nemumataundi vari kutaura kuti muZimbabwe maofanira kuitika shanduko, kuti tigadzire nyaya yemugwagwa, tigadzire nyaya yekuwanikwa kwemabasa, tigadzire nyaya yemishonga kuzvipatara, tigadzire kuti munhu mutema ararame zviri nani. Ndo nyaya yatakamirira, saka tinoenda mberi nestruggle yedu